Ndinofara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini wenyu Tanonoka Kawande ndichiti makare ayo Mwari aitaura nevanhu vakawanda kubva kuna Adam, Noah, Abraham, Moses nevamwe. Mwari achivaudza zvakanga achida kuti zviitwe. Sei nasi Mwari asisatauri nevanhu pasi pano sezvaiita mazuva ayo. Kutibatsira nenyaya iyi tina mufundisi Blessing Makwara vandabvunza kuti sei Mwari asisatauri nevanhu vake nhasi sezvaiita makare ayo.
Minduro tinoiwana kubva kubhuku yavaHebheru inotiratidza kuti Mwari vakataura kumashure muOld Testament kusvika panguva yaShe Jesu Kristu kuburikidza nevaprofita mumazuva akazoteera Ishe vauya neano atiri mumazuva ano. Bhuku inotiudza kuti mazuva ekupedzisira Mwari vakataura kwatiri nomumwanakomana wake Jesu Kristu. Shoko rake rine simba, ndiye mukuru kupfuura vatumwa uye zvine vaprofita. Saka isu tinofanira kuteerera zvikuru zvatakanzwa mushoko raMwari kuburudza nenhume dzaakatuma, kusanganisira nekunyanya mwanakomana wake Jesu Kristu, kuti tirege kutsauka.
Mwari achiri kutaura here mazuva ano sezvaiita mushoko rake muBhaibheri?
Hongu, Mwari vachiri kutaura sezvavaiita kare. Tinoona kutaura kwaMwari nenzira mbiri. Mwari vari kutaura kuburikidza neshoko ravo riri muBhaibheri. Tikaverenga pana vaHebheru 4 verse number 12 inotiudza kuti Mwari vari kutaura nesu even neshoko ravo nhasi uno. Nokuti shoko raMwari hanzi ibenyu, harina kufa, harina kuora, uye rine simba. Simba rarakanga rinaro parakataurwa rikanyorwa neparinoverengwa iko zvino isimba richiripo. Mwari vachiri kutaura kuburudza nezvakanyorwa muBhaibheri. VaHebheru 13 verse 8 inotiudza zvekare kuti Mwari ava havashanduke, ndivo vamwe chete wazuro wanhasi nekusingaperi. Kutsinidzira zvandataura kuti zvavakataura mushoko ravo zvichiriko kureva chirevo even muzuva ranhasi.
Ko, kutaura nevanhu kwaMwari kwakaguma here?
Ukaverenga kuna Joeri muprofita Joeri chapter 2 paverse 28 paverse 29 zvakazova zvakakotwa kune mabasa avapostori chapter 2 verse 17 to 18 inotiudza zvekare kuti Mwari vari kutaura nhasi uno kuburikidza nevatendi avo vakagamuchira zvipo kana chipo chomweya mutsvene. Mwari vakaunza shoko ravo kuburikidza nevakagamuchira mharidzo neruponeso runouya nezita raJesu Kristu neropa raJesu Kristu. Saka tinoona kuti Mwari vari kutaura nhasi uno nevaprofita, nevanorota hope, vanoparidza, vaapostora, vadzidzisi, vafudzi. Vese ava vanhu vakapiwa simba iri naMweya Mutsvene.
Avo vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Inyaya yekududziro, yekududzira inogona kusiyana zvichienderana neruzivo runenge ruripo. Tinoona kuti tine kududzira kuviri. Vamwe vanoti Bhaibheri munya, saka havaravi Bhaibheri vachibata pakuti Mweya wakapiwa vanhu kutaura zvaMwari. Vamwewo voti kutaura kwose kwaMwari kwakanyorwa kumuBhaibheri. Saka ndo maonero maviri aripo.
Vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Mwari akapa vanhu zvipo. Zvipo zvakapiwa zvipo zvaMweya Mutsvene. Saka kana vari vashumiri veshoko vanokwanisa kutaura izwi raMwari nokuti vakapiwa chipo chakauya nekuburikidza nekugamuchira Mweya waMwari. Vanogona kutaura soko raMwari kuti vanzwa naMwari vanofanira kunge vari vatendi vakatenda muna Jesu Kristu, vachitaura kuburikidza nesimba raMweya Mutsvene. Shoko rotaura, tarirai ndinokumbidza kuuya, umwe nemumwe achapiwa mubayiro nekuda kwokubata kwavakaita. Mwari wenyasha ave nemi patakatarisa kwaari, iye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu muna Kristu Jesu. Aleluya. Amen.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndichiti ivai nesu zvekare zvandorinouya patichaenderera mberi nenyaya iyi. ivai nesondo rakanaka.